Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 10 chikumi June 2021 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana matanhatu ane makumi maviri nevaviri 1622. Vatungamiri vatsva vemasangano eMedia Institute of Southern Africa vanoti vakatotanga kupindudza mafambisirwo enhau munharaunda yeSADC. VaJoe Biden vanosvika muUnited Kingdom murwendo rwavo rwekutanga semutungamiri weAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana matanhatu ane makumi maviri nevaviri 1622 zvichitevera kufa kwevanhu vashanu nezuro. Vanhu zana rine gumi nemumwe 111 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana matanhatu ane makumi masere nezvipfumbamwe 689,920. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nezvina zvine makumi matanhatu nevatatu 394,063. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvipfumbamwe zvine mazana mana ane makumi matatu nevaviri 39,432. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvitatu zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nevanomwe 36,917. Mutungamiri webato rinopikisa Retransform Zimbabwe vaJacob Garivume avo vakashanyira nzvimbo dzakaputswa muHarare nenzvimbo dzakapoteredza nezuro vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo vakawanda vasara vasina kana pekutangira. Vanotiwo vamwe vanhu vane umbowo hwekuti vange vachibhadhara mari dzemitero nekudaro vange vasingafunge kuti vachapudzirwa zvavanotengesa. Asi vachitaura neStudio 7 mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muHarare nenzvimbo dzakateredza vatafadzwa muguti vati kupwanywa kuri kuitwa zvivakwa zvevari kutengesera pasina kutarwa chisungo chedare remakurukota chakanangana nekuchenesa maguta uye vose vari kuita uhori kupa vanhu mvumo yokuvaka pasina kukodzera kana kutengesera vachasungwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaNgarivhume.
Hongu vaZulu ndaenda kumbudzi kuno kune ndingati pachirungu story state mashops avanga akapwanywa misika yakapwanywa zvivakwa zvavanga achitengesa zvakapwanywa mabuckets mafoni zvinhu zvemagetsi zvaitengesa zvakapwanywa zvizhinji zvacho. Ndabatikana zvakanyanya pakuti vatadza here kupe vanhu notice kuitira kuti vanhu vabvise zvinhu zvavo zvinobvisika marata chaiwo papa pasina chikonzero chekuti magreda apwanye marata panga pasina chikonzero chekuti mafoni evanhu apwanyirwe mumashops
vanhu vaiti kudi
vanhu vari kuchema kana neni ndachema nekuti ndarwadziwa kuti zvaita sei kuti savana veZimbabwe tisvitsane pakadai tisingarangariri kuti hakuna kunonzi kuchenese guta kwokupwanyire mafoni emunhu akahodha kuti atengese zvandirwadza zvakanyanya
asika vamwe vehurumende vari kuti vanhu vari panzvimbo idzi vane mapepa akawanikwa kuburikidza nehori
hakuna zvakadaro vari kunyepa nekuti vagari vandanga chitaura navo vainga chitengesa pavanga vari apa vari kuti ivo vaitobhadhara rent kumuridzi wecomplex saka vaibhadhara rent yavo ende muridzi wecomplex akapiwa assurance necouncil nehurumende local government kuti hapasi kuzoputswa saka ivo zvachose havanga vasingatombofungiri kuti pachaputswa ende marecords emarendals evanga vachibhadhara vatiratidza kuratidza kuti vanga vane direct communication necouncil nehurumende pamwe chete nemunhu wavaibhadharire rent ndosaka nevanga vakagarisika kunyange pakazoti council yaite decision negovernment kuti vaakundoputsa kusei vasina kuvayambira kuti taakuye kuputsa mangwana dzisai zvinhu zvenyu
zvii zvakaputswa
vanga chiputse mishini yavanhu mishini inoshandisa vanhu kupope mapopcorn vanga chiputse mafoni akahaiwa vanga chiputse zvinhu zvinoshandiswa nemacitizens kurarama zuva nezuva that is unacceptable some of the women are pregnant vanga vane nhumbu vamwe vacho vatoende kulabor because they couldn't stand kuone zvinhu zvavo zvichiparadzwa and they never looked havana kana kutarisa vatopfuure mberi nokupwanya then they went away that is unacceptable unacceptable
muri kuti here vari kuita zveuori vasasungwe vangarivhuna
kana pane vari kuita uori ngavasungwe kuti vanga vavanani whoever they are ngavasungwe izvozvo hatitombotsigiri uori asi point yedu is on the human side kuti humanity inokudzidzisa kuti chii ungapwanyire munhu usiku mupepe kuenda here hongu mistake yakainzwa hongu pane zvakakanganiswa izvo zvese hatingarambi asi procedure neprocess yavanofanira kutora ndo yakashata procedure yavo yekuti havasi kuudze vanhu ende kana maona kuti pakakanganiswa huori kana hwakainzwa nekanzuru kana nehurumende vando vane problem saka zvoro yekuti imi vanhu vari kupiwa pekutengesera paground havafani kuita be that on behalf of council and government saka izvi kuchizouya muputsire vanhu musina kuvape alternative and huye musina kuvataurira and huye musina kuvabvise zvinhu zvavo zvavanofanira kunge zvavakatenga zvokutengesa at least you should notify them vobvisa but they didn't do any of that saka isusu kana pane uori ngahuinvestigato nokuti hatitsigiri asi kana uori hwacho manje haufani kuti macitizens aite be the brand yeuori hurikinzwa nevari kuite uori ndo pane problem yedu ipapo kuti the human aspect lagged in what I saw
asi pane zvamuri kunzwa pane vakasungirwa here nyaya dzeuori
hapana kana case 1 kana nyaya 1 yatanzwa yehuori yekunzi pane asungwa nekuda kwehuori hwekuise vanhu pavanofanira kunge vasiri asi chatiri kuona vanhu mavendors nevanhu maordinary citizens ari kupwanyirwa zvinhu zvavo nezvinhu zviri kubiwa zvizhinji zvavo zvatorwa zvabiwa zvalutwa nekanzuro zvikanzi zviri kuendeswa kutown house ino ukaenda kutown house vari kuti hatina zvinhu zvavanhu saka zvoratidza kuti vatotore mukana wekubire macitizens wekulute zvinhu zvavo saka but no single case yekuti pana asungwa but what we are seeing are citizens paying for the price that is unacceptable
mutungamiri webato rinopikisa retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vange vari parunare muHarare ne studio 7 National Standing Committee yebato reMDC Alliance yakasangana nechipiri muHarare apo komiti yepamusoro iyi yakaziya matambudziko anonzi nebato iri akatarisana nenyika uye kuti angazvigadzirisa sei Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fochayo kuti tinzwe zvakabuda mumusangano uyu
takakurukurwa zvinhu zvakawanda zvakakoshera nyika chekutanga chatoda kutaura nyaya yekutambudzika kuvanhu nyaya dzezveupfumi zvinhu zvekuramba zvichidzika zanu PF hurumende vari kuramba vachiomesa zvinhu unoziva mutemo wakaiswa SI 127 of 2021 uri kuita kuti zvinhu zvinese kuwana mabasic commodities takakurukurazve nenyaya yemaillegal demolitions ari kuitwa muHarare naraona dzese kwana EPC chichungwiza ine nzvimbo dzisakatendeza Harare zvikuitwa nezanu PF zvichiratidza kuti muramba tsvina umwe urikuuya muramba tsvina tinoona vachiramba vachiita zvema demolitions zvinguva nenguva kuti vawedzere kutambura zvakare takakurukura zveni nyaya ye kusabata zvakanaka kwemakotsi edu matare edu zvakaburikidza nekutoti vana corporate last manga hama na kanzira tungamire matsogere vakatongerwa mhosva yavasina kubvira vakapara izvo zvakatozotsinirwawo nespring court saka kubatwa kwematare kusina kumira zvakanaka zvinofanira kuzvigadziriswa ini vana vazimbabwe vanofanira kubatana vamise zvinhu zvakadai nyaya imwe yakakosha yakatsanangurwa yakatakakurukura inyaya yecosino crisis irimo munyika yekusafaswa zvakanaka kwebimbiro remutemo tichingochinjwa chinjwa navo munangagwa izvezvo vanoda kuisa shamwari yavo valukumalava kuti vaite chinhu chasi zviri siri pamutemo zviri kunze kwemutemo takakurukurazve nenyaya yekunyoresa kwevanhu kuvhota kukosha kwakaita MDC Alliance maprograms kana kuti zvaikuita mumatunhu akasiyana siyana
mataura nyaya yekuti musangano wakakurukurawo nyaya yekupunzwa kwezvivakwa kuri kuitwa pari zvino asi vakawanda vanoti makanzuro aya ari pasi pebato renyuro yemudc
mataura zvakanaka vakandemere ndizvozvo ndozviri kuda zarupfefu kuti vataure zvikutaura kuda zarupfefu kuti makanzuro ari pasi pemudc alani ndozvavanenge vachiita vari kuputsira vanhu zvinhu vari kusabhotaja macanzels kuti kunzi mdc alliance cancel yatadza basa ndozva vari kuitira zvese izvozvo asi tiri kuziva kuti haisi mdc alliance nekuti vakadzina macancels emdc
saka zvii zvakasungwa nemusangano iwoyu pamatambudziko ese amataura
chakakosha matambudziko atataura akawanda kusanganisira ezveupfumi kusanganisira ezvebumbiro remutemo rusofambiswa zvakanaka kusanganisira nyaya yemademolitions nyaya yemademolitions inofanira kumira inofanira kumira izvizvi nekuti hazvina kunaka kuti tiise vana vezimbabwe vari kutambudzika vari kutambudzika nenyaya yekuti hurumende yacho ndo iri kutadza kuvapa mabasa ndo hurumende ine yakaputsa maindastries ndo hurumende iri kuputsa zvese zvinhu zvavanotapedza kuti vashandire mhuri nekuti chakakosha ndechekuti mwana wezimbabwe akwanisa kuraramisa mhuri aendesa vana kuzvikoro tichitarisa futi nyaya yezvemaelections nyaya yemareform ndofunga makaona yatakatanga yereform the reform agenda the reform campaign kuti mareforms anofanira kuuya tirikuda zeki iri independent tisina vanhu vanongoshandiswa kuzirabva kuzarire akunotungamira pakati vabva pakati kutyidzira vanhu hatidi izvizvi zviri kutyidzira vanhu toda kuti temareforms tite election yedu yakanaka yejikerere chinhu chakakosha muno muzimbabwe kugadzirisa nyaya yezvematenderwo enyika kugadzirisa nyaya yekuvhota kwevanhu kuti kana result ichibuda yobuda vana vese vachitenderana kuti aiwa takavhota uyu ndemunhu akakavhotera
avo vange vari mutevedzeri wemutauriri wemdc alliance vaclifford shwachwayo vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7 Chitevera kusarudzwa kwevatungamiri vatsva vanofambisa zvinhu musangano rose remedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA Regional Governing Council vakasarudzwa kuve mutungamiri vagolden maunganidze vanoti ivo nechikwata chavo chitsva vakatotangidza kusandudza mashandiro anoita sangano iri vamangaonze vaudza Studio 7 kuti vari kupindudza mafambisirwo anoita mashoko munharaunda yekuchamhembe kweAfrica vachiti ivo nechikwata chevatungamiri vatsva vesangano iri vakamirira kunzwa kubva kumutungamiri weSwatini Ishe Mswati pamusoro pevatori venhau vemunyika iyi vakamanikidzwa kutizira kuSouth Africa mushure mokupomerwa mhosva yokunyora zvinoshora vaMswati vamaunganidze vanoti zvinangwa zvemisa zvakasiyana nezvinangwa zvaidiwa nevakuru vesangano iri vakabva pazvigaro vanoti vanoda kushanda kukurudzira uye kuona kuti vatori venhau vanoshanda vakazvimirira kana kuti freelance journalists vakachengetedzwa uye vanowana rubatsiro rwakakwana
sachigaro wemisa muregion yedu yesadic ndinoda kutanga nekutenda machairpersons enyika dzakasangana muHarare dzikandi Uona andaka kodzera kutindive sachigaro wavo.
Vama onganize, chamucha itacha kasi ya na nezwa itwa ni avo vahembo tungamira sangano iri ndechipi.
Isu kubwa patatanga ipapa ne utungamiri wandina avo, unawana vice wangu kule sutu, treasurer wari ku Tanzania. Tato tanga, zuru wangu wa shoku vanduza, kufambiswa kwa mashoko muduno re Southern Africa. Tinozviita kubudikidza nekushanda nema chapter kunyika dzakasiyana siyana, even kune dzimwe nyika dzisina utungamiri wedu. Tinopinda imomo tichinzvera kuti vatungamiri varimo vehurumende vari kutora vatori venhau sei. Ndingada kuzivisai kuti kutaura kuno tatonyorera tsamba kuna mambo Eswatini maererano nevatori venhau vakatizira muSouth Africa vana Eugene Due, vatiri kuti aiwa hationi zvakakodzera kuti vatori venhau vatize munyika mavo mavagara vachishandira, nekuda kwekuti vanyora zvinoonekwa sekuti hazvirumbidzi mambo. Tine dzimwe nzvimbo kana dzimwe nyika seAngola iko zvino tiri kuvatora kuti vatikwanise kufamba navo. Vakatotinyorera tsamba yekukumbira kudzoka mufamily yedu yemisa, saka tiri kuti aiwa hakuna watinosiya kunze.
Munoda kuti sangano iri rishande rakatarisa kupi? Chinangwa chenyu ndechipi?
Chinangwa chedu kana kuti zvatichaita zvakatisiyanei nezvagara zviripo ndezvekuongorora zvakanyanya kubva kuna vanhu vanoshandira vakazvimirira voga mafreelancers, kusvika kuna vanoshandira maorganizations kubva epasi pasi mumacommunities kusvika kumanational media organizations. Tozoshanda nemaorganizations zve even asiri emisa ari munyika dzakasiyana siyana, tichimonita kutarisa kunzvera kuti kodzero dzevatori venhau hadzisi kuchorwa here, uye mashoko ari kufamba zvakasununguka here mudunhu redu. Saka izvozvo ndizvo zvatichanamba tichiita.
Sekuziva kwenyu vamaunganidze, vatori venhau muZimbabwe havana kunyatsosununguka mukuita basa ravo. Muchashanda sei neavo vari munyika dzinopa vatori venhau ruremekedzo rwakawanda kupfuura Zimbabwe?
Kune dzimwe nyika dzinogona kunge dziri nane mukubatwa kwevatori venhau. Tichitarisa mumedia report mareports atinaro remaviolations emedia, isu tichatora nyika dzakadaro semufananidzo wakanaka. Zvinova zvinoitwa kutombotora semufananidzo kuNamibia. Ticharamba tichiti encourage hurumende dzedu dzemusadic kuti dziremekedze kodzero dzevatori venhau. Tinoziva kuti dzimwe nguva sekuno muZimbabwe munogona kuonekwa mashandiro evatori venhau achirema chose, asi isu hatiori mwoyo. Tinoramba tichishanda tichiengage government yedu kubudikidza nemaministri akasiyana siyana nemamwe mapazi ehurumende akafanana neparamendi, tichiramba tichiti ona kuti mashandiro edu ari kuremekedzwa kuti zvigovawo semucherechedzo wakanaka. Kubva pamazuva apfuura munoona kuti strategy yedu iyoyo inoshanda zvakanaka. Tiri kufamba netichiona even mitemo yakaita vana aipa ichibvarurwa bvarurwa kuchiva mitemo mitsva. Ndo chinangwa chedu chekuti vanhu vanoona nezvekufambiswa kwemashoko vashande vakasununguka, especially munguva ino yatakasangana zvine rimwe dambudziko reCOVID-19. Idambudziko riri kushungurudza mwoyo yedu muno muZimbabwe nemunyika dzose dzakatikomberedza.
Munoti kuvatori venhau vose vakateerera vamaunganidze,
tisu tapuwa chitanda chekuti titungamire pamisa yamunoziva kuti isangano hombe rinoita nezvema kufambiswa kwemashoko uye kumirira kodzero dzevatori venhau. Ticharamba tichitarisa nyika ipi neipi zvayo, ticharamba tichinyorera kune mahurumende, kune vatungamiri kuti vakwanise kukoshesa mabasa evatori venhau. Utina kuti panopera nhambo imwe neimwe kana kuti patinotarisa tichiita mareviews, toda kutarisa improvement tichiona kuti vatori venyu havachanyanyi kushungurudzwa, havachasungwi, havacharohwi, vakuremekedzwa vachiita basa ravo mudunhu redu resatiki.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reMedia Institute of Southern Africa Regional Governing Council vaGolden Maunganidze vari parunhare kuHarare neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndabata nyaya yababa yamugabe. Ndabata nyaya yababa yamugabe ndikutaura kuti aiwa chifi zvimba. Ziyai zvamuri kuita. Chifi mira pauchifi kwete kupinda mupolitics. Wakamboona imi wewe chifi kuti munhu kana achinga afa handiti anovigwa pamba pake, anosadzwa paanoda kuvigwa pamba pake. Kuvidza kwamakaita vanhu mazvimba imimi chifi, makamboona zvinhu zvakapinda, tsvimbo yakapinda muguva makaiona kupi? Tsvimbo yakapinda muguva, kukura kwenyu kwese kusvika muchembere nhasi, makamboona tsvimbo yakapinda muguva? Kana kuti tsvimbo inosara mumusha yopiwa mwana mukomana mukuru anonzi achachengeta mai? Saka naimi muda kuti mai mugabe vakakanganisa, vakakanganisa chicha vakakanganisa vakaisa murume wavo pamusha pake. Musada kuita uchifi hwekutsvaga mari kana kuti huda kudiwa na purezidendi. Itai baba kwavo please. Kana ematare munotonga vazvimba vari Rome, vari Rome zvisingaiti. Chifi wechitsotsi kana kutobva pauchifi hwacho ibvai paiswe mumwe chifi. Imi mugara zvenyu kumba kwenyu hamufanirwa kudaro. Makazviona kupi izvozvo? Zvekuti munhu anonzi wakavigirwa ipamba pake, maida kuti anoiswa kupi? Kana ati kwakati handikude kaanoiswa pamba pake, kana atinoda kucherwa mumba mangu anocherwa mumba make. Ndozvatinoziva munhu anosarudza paanoda, kwete kuti imimi vanhu momumanikidze kuti wakaitirwe izvozvo. Unofanirwa kutoripa makuda mombe dzavo nekuti vakafa. Pakanga wari wapenyu makadi kuti mupei mombe vaisi? Haiwa zvinhu zvakaita zvamunoita vazvimba. Muda kusoresa hurumende pavakanovigwa, handiti hurumende yakanga iripo. Saka naime maachiya nekuti makazosara muitwa chifu, asi makanga muri imwe ai muri munhu aidiwa naamugabe. Itai kwazvo imwe babai.
Magadi magadi kwa studio. Ini ndino zvinetsa ini pamusoro peuyu wamunoti Malava uyu haana kunga aunganidza here zvokutoti kana akabva papejini anokwanisa kugara pamba pake achitarisawo, kana chipurazi kana kampani yekutoti anokutarisa akabva papejini chacho chichikumbira kuti atseketudze kuramba ari pabasa chipo? Ini ndakutozvishaya ini.
Masera sei pastudio 7 apo. Masera sei tangotaura zvangu nawe. Matombo ari kubviswa anenge aiswa panorangarirwa vanhu vakaurawa ne pangu yagukurawo ndiri kubulawayo. Anobvisa mamemba ezanu pf ka po zvimwe zvinhu zvavanoita so zvinhu zveuseless no poza vakafa ndikutevera kubvisa matombo zvino zvikanwa zvakatika pasere zvo zvikanwa nepasere inoita bhivhi kuteerera matombo muzvibhiza zvangotaura zanu pf.
Makadini iko pa studio 7 apo wana mukoma Jonga wana tanonoka Wandi. Ndine nyaya diki diki yandinoda kuti nditaure pa VOA. Inini ndinobva kwaCharumbira. Taneta nokubvisiswa $15. Watarwadziwa. Tinongonzi bisai $15, bisai dollar, bisai $15 kuti musadzinga pamugere. Tiri muwadi 10 kuchawacharukwa nemanwa. Saka tabatikana taikumbira mutifitsire kuvakuru kuti mambo Charumbira vanozvizivavere kuti munhu wavo uyu ari kutidyira mari. Please tarwadziwa, tarwadziwa please. Tiri vanhu vanosapota musangano wezanupf asi tarwadziwa. Ndewawashuwa ndinokumbira mutifitsire kuvakuru kuti tabayiwa nokusekewa izvo.
Ndinoti makadi makadi vana mukoma Jonga. Inini hangu ndinoitwa Ronald. Ndinongoti kana vamunhangagwa kana vakundikana kutonga nyika ngavangosare ndavo nguva ichiripo pane kuuraya nyika, because vana vadiki vamwe vakutoenda kuwanikwa vasati vambopedza chikoro, vamwe vakuenda mabasa vachiri vana vadiki, chikoro hapana.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001 202-465-0318. Muchitu uzazwa munofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakasvika muUnited Kingdom murwendo rwavo rwekutanga semutungamiri weAmerica. Vachitaura nemauto eAmerica ari muUnited Kingdom, vaBiden vakati vari kuenda kumusangano nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin kunovaudza zvavanoda kuti vazive. Rwendo urwu rwakatarisiswa nevazhinji kusanganisira vatungamiri venyika dzeEurope avo vange vasina ushamwari hwakasimba nevaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Roderick Machekano, vanoti rwendo urwu rwakakosha zvikuru kunyika dzakagara dziine ukama neAmerica kwemakore mazhinji.
VaBiden vakasimuka kuti vanosangana nevatungamiri vakachiwandei kubatana nemameeting akachiwandei. Asi meeting iri kunyanya kutaurwa nezvayo ndeyekusangana kwavaBiden nava Putin kuti zvichafamba sei ipapo ndo zvinhu zviri kutarisirwa nevanhu vakawanda. President Biden vachasangana zvena Queen nevamwe vatungamiriri veG7, asi ndingati nyaya huru iri kutaurwa nezvayo ndeyekusangana kwavo nava Putin.
Kana takatarisa nyaya yava Putin yamataura, chii chingatarisirwa apa kana tichiona zvaukama hwanga huripo pakati pevaimbo vamutungamiri weAmerica vaDonald Trump nava Putin? Chii chatinofanira kutarisira apa?
Chatinenge tichitarisira ndechekuti pachange paine musiyano pakati pekutaurirana kwavaBiden navaPutin tichitarisa nematauriranwo aiita vaPutin navaTrump. Tingati vaTrump vakanga vachinge vaizveza kana kuti tingati vaimirirana navaPutin zvokuti vanga vasinganyatsobuda pachena panyaya dzanga dzichitarisirwa nevanhu kuti vaTrump vachange vachitaura navaPutin. Takatarisa vaBiden tinoona kuti kana ivo vane mashoko avataura nhasi vachitaura nemauto, vane mashoko avakambonyora munewspaper vachitaura ivo kuti vanoda kuti vatarisane navaPutin mumaziso vagovaudza kuti America haidi hondo kana kupokana neRussia, asi kuti zvinhu zvinodiwa neAmerica ndezvakati zvakati zvakati. Saka ndo shoko ravainaro iroro.
Ko vatungamiri venyika dzokuEurope kana kuti veEuropean Union pamwe chete neveKubritain, chii chavanotarisira kuona kubva kuna vaBiden changa chisipo kubva kuna vaTrump?
Vatungamiri venyika dziri muEurope, I think tingati vane tariviro yekuona kuchinja kweAmerica nekujinjana kweAmerica nenyika dzemuEurope. Kunyanya chavanotarisira ndinoona sekuti kubatana kweAmerica neEurope mukurwisa vavengi kudzivirirana muorganization yeNATO iyo vaTrump yavaigara vachitoda kutiretena kuburitsa America muNATO. Asi vaBiden vari kuenda ivo vachinoti America neEurope masawira.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Roderick Machekano, vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana matanhatu ane makumi maviri nevaviri, 1622. Vatungamiri vatsva vemasangano eMedia Institute of Southern Africa vanoti vakatotanga kupindudza mafambisirwo enhau munharaunda yeSADC. Mutungamiri weAmerica anosvika muUnited Kingdom murwendo rwekutanga semutungamiri weAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.